Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 31, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimbaradza mitemo yeCovid-19 munguva yezororo reEaster. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reEaster. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hurumende ichasimbaradza mitemo yayo inobata chirwere cheCovid-19 munguva yezororo reEaster. VaMnangagwa vakati vadzidzi vanogara muzvikoro zvavanodzidza vachange vari pazvikoro zvavo munguva yeEaster yose. Vakatiwo mabhawa ose achange akavharwa uye vanhu vanopinda munyika vachange vachisungirwa kunge vaine humbo hwekuti havana COVID-19 vanenge vasina voiswa muquarantine yemazuva gumi. Vedzisvondo vachange vari zvikamu 50 kubva muzana pavanenge vachinamata. VaMnangagwa vakakurudzirawo veruzhinji kuti vagare mudzimba dzavo munguva yeEaster senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vari kuita maonero akasiyana-siyana padanho rakatorwa nehurumende rekurambidza veruzhinji kufamba nzendo vachishanyira hama neshamwari pazororo reEaster rinotanga musi wechishanu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mugari wemumusha wekwaMucheke vaNixon Kwirirai vati danho ratorwa nehurumende iri rinodzvanyirira vanhu vanofanira kunge vachishanyira hama dzavo panguva yezororo.
Inini zvinhu izvi zvaitwa izvi ndoona sekuti zvinokakudzvanyirira vanhu. Vanhu vaifanira kuti vafambe-fambewo vachiinda kumisha vachinoitawo manyaradzo vachinoitavo vachiinda kudzichechi nokuti muri kuona kuti ike zvino inguva yeEaster. Vanhu vanofanira kunge vachinamata Mwari wavo nokuti musiki ndiye unopa upenyu. Saka ndaiona sekuti dei hurumende yatirerutsei vanhu vatifambe-fambei asi kuti vanhu vafambe vakangwarira vasazonyanya kuunganisa kuzoitira kuti COVID inozopararira asi vangoitawo vakangwarira.
Mumwe mugari vaFrancis Mapingure vatiwo hurumende yaisafanira kurambidza vanoda kushanya vari mukati menyika asi kurambidza vanobva kunze kwenyika vachishandisa mabhodha.
Isu chimiro chaitwa ichi nesarudzo yaitwa nehurumende yedu hatina kuifarira nokuti paEaster ndopata tichitarisirawo kuti vanhu vachibva kumabasa nekwakasiyana-siyana vanosvika voungana vogadzirisawo zvemusha hama dzichisangana zvinoda kugadziriswa zvichisangana zvichigadzirisika manje apa kana vatodaiwo zvodorawo kuti hatichatosangani ivo dai vavhara bhodha nezvimwe izvi asi tiri kuona kuti maindustry travel ari kungobvumidzwa saka hazvibetseri plus manhamba ekorona yedu achiri akangonaka hapana chatichakwira vangadai vangomonita bhodha ravo izvi nezvimwewo asi vaimbotrega tichifamba tichiinda kumisha dzedu.
Asi mumwe mugari wekuVictoria Range vada kuzikamwa nekunzi Amai Shereni vati hurumende yatora danho rakanaka nekuti denda iri rinowedzera pazororo apo vanhu vanodambura nhembe nekufara vakaungana.
Semugari wemasvingo tinoona kuti zvaitwa nehurumende zvakanaka zvokurambidza vanhu kufamba chero vana kuti vasabva kumaboarding schools vachiya kumba because if we think back like in December ndo pakazoita disaster yekuti takazova nepeak yedhiscovid muno munyika Nei makayuto wana wakanga wa mabota yanga furu wana wapumizu wa kutravela. So people were mingling all over and my crowds yanga kawandisa. Saka nyo zaka zira otipave even death rate yedu ikwire. My infections akwire. Zunzedu zisa famba zakanaka. Saka kutorambiza wanu kwa kanaka. Because tingaramba tizokera pachinu chungwe chete. Tika pinda mted wave. This is a very noble idea etuwa newa kuruenika.
Izvi zvatsigirwa ona Thomas Makenje vanoti vanhu vakaungana vachiita zviitiko zvemhuri dzavo pamwe nekushumira vachipembera zororo iri zvinogona kutounza wevhi yechitatu yedenda recovid-19 vanhu vakawanda vakarwara apo uwandu hwange hwava kuderera munyika. Mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo varogers iri mai vakurudzira vanhu kuti vakoshese mitemo inobata denda recovid-19.
Imwe nyaya ndeyekuti tine vamwe vanoda kufamba nzendo dzakareba kuenda kumamisha. Nguwa ino hitu kuzira kuti wano wangawa safambi katiri jusema movements tigari panjibu imwe chete kana mkatuona urumende izo ziyaka toti wanawe skuru angawa togara wali muskuru wali mapotinyo wasa hende kuma misha inya iyo ye kuti denda iri tikuwa nsekuri ziri ya paralela kwaru imwe nyayende zokare ndi wano wanunga doro awasu kukuru ziri waba kuti wangu wachunga na wachunga doro wali mapawa kana muma night club hapana mabawa ni ma night club hari kubvumidzwa kuoperator hari kumwa doro anomwa hari kudzimba dzavo.
Zvichakadaro munhu mumwe chete akafanda denda recovid-19 nezuro uye vanhu makumi maviri akabatwa nechirwere ichi. Vanhu akabatwa nechirwere ichi vava zuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere 36,858. Vakapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevatanhatu 34,636. Uye vashaya nechirwere ichi vave chiuru mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 1,521. Vanhu vabayiwa nhumba kekutanga vave zviuru makumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 72,944. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakazeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, chirwere cheCovid-19 nezvimwe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vane ruzivo nezvaitika pamusangano uyu vanoti vaMnangagwa navaMasisi vazoya nyaya dzine chekuita nekusagadzikana kuri muMozambique kuri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero sezvo vaMasisi vari vasachigari wekomiti inoona nezvekuchengetedzeka musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC yeOrgan on Politics, Defence and Security. Vaviri ava vanonzowo vataura nyaya yekurwisana nechirwere cheCovid-19 kuri kuitwa nenyika mbiri idzi zvichitevera kufa kuri kuita vanhu vakawanda nechirwere ichi pasi rose pamwe nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Zvinonziwo vaMasisi vakumbirawo vaMnangagwa kuti Zimbabwe itsigire Botswana pamunhu ari kudiwa neBotswana kuti vatsive munyori mukuru weSADC amai Segomana Tex avo vave kusiya basa zvichitevera kupera kuri kuita temu yavo muna Nyamavhuvhu wegore rino. Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo vati havaone chakaipa pachikumbiro chevaMasisi sezvo Botswana iri nhengo yeSADC uye dzimwe nyika dziri mubatanidzwa uyu dziri kuunzawo mazita evanhu vadziri kuda kuti vatore chigaro pamusangano weSADC uchaitwa muna Nyamavhuvhu.
Team of office yamaiste Gomena Tex vanouya varivo executive secretary weSouthern African Development Community SADC iri kupera mugore rino ra 2021 muna August. Ndosaka muri kuona kadzi yeSouthern African Development Community dziri kuziya nyaya yekuti vangatore chinzvimbo chamaiste Gomena Tex ndiyani SADC.
Musangano waitwa navaMasisi navaMnangagwa nhasi unoteverawo musangano waitwa navaMasisi nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu nhasi mangwanani muguta guru reZambia reLusaka. Zvichakadai dare remakurukota ehurumende nezuro rakabuda nechisungo chekuti vana vechikoro vanodzidza vachigara muzvikoro vasabve muzvikoro pazoro reEaster senzira yekuedza kuderedza mikana yekupararira kwechirwere cheCovid-19. Asi mwe mbereka ni mwana anodzidza papita house kumarondera uyaramba kudomwa nezita ati hurumende inofanira kuudza veruzhinji zvainenge ichironga paine nguva vachiti vamukira kuchikoro vachida kunotora mwana wavo vakarambidzwa.
Hurumende inofanira kutaura zvainenge ichironga paine nguva nekuti zvinoda famba kubva kuHarare kuya kuno kumarondera dakudzwa kunzi vana havasi kutorwa.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza vatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare remakurukota uyu kuti hurumende yashandisa mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora ekuamerica $10 million kutenga nhomba dzinodzivirira kuti vanhu vasabatwe nechirwere
checovid-19. 1,050,000, 10,550,000 was used to purchase those. Last year, consigning 144,000 that was brought again by the Zimbabwean government, you can multiply by 10 to come up with a clear answer. So far, it's over $10 million plus 144,000 to come to about almost $10,700,000 something. But definitely, if we have bought 1.2 million, we must buy like that. That's why it's changing. You come up with your answer.
Zvichakadai gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti dare remakurukota rakabvumiranawo zvakare kuti kubayiwa kwenhomba kusimbaradzwe kunzvimbo dzinopinda nekubuda nevanhu munyika dzakaita seBidebridge, Plumtree, Churundu, Kariba, Nyamapanda pamwe neForbes Border Post pamwe nemadhorobha matatu anoti Harare, Bulawayo neMutare. Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm, Sinovac dzakabva kuChina pamwe neEcovaccine yakabva kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende irikutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbozivikanwa nekuti Apex Council. Izvi zvinotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende isiri kuratidza kuzvipira kuvawedzera mari. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vanoti vakazvipira kutaurirana nevashandi vachivawedzera mari. Musangano uyu uri kuitwa pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Naurirano dzakamboitwa mavhiki maviri adarika asi hapana chakabuda nekutadza kuwirirana panyaya yekuti vashandi vobatirwa here mari pahomwe yakaumbwa nehurumende yeGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS yavanozokwanisa kupota vachikwereta, uyewo hapana kuwiriranwa panyaya yemari yekubatsirikana kana kuti cost of living adjustment. Hurumende inonzi yaida kuwedzera vashandi mari inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvakarambwa nevashandi avo vari kuti hurumende yakawedzera vari muchiuto nevamwe nemari inodarika zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150%. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Mavhima.
VaZulu wongu hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende, asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana government team ichiisa zviri kubva kugovernment, masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzevashandi, voita hurukuro idzodzo.
Mune tarisiro here kuti pane chinobuda muzvinafundo nekuti inaurirano dzaane nguva yakawanda dzichiitwa uye dzakamboitwa zvakare mavhiki maviri apfuura asi hapana chakabuda?
Ndinovimba kuti pavachagara pasi vachitaurirana vachabvumirana zvinozoita kuti vashandi vasara mumabasa nyika yedu yoenderera mberi. Saka hurumende yakazvipira uye tiri kuti ngavagare pasi as early as this week kuitira kuti vataurirane vanzwe zviri kubva kuhurumende. Ndinovimba kuti kana vakanzwa zviri kubva kuhurumende vachabvumirana nevashandi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabata wa mtaoriri we Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions va Gibson Mushangu au vatenda kuti varikupinda munaurano mangwana.
Nauranu zedu hazina kure kwa zakanga zaenda kubapaya pataka pesira kucha msangano ni hurumende. Ichitipayo zikamu makumi maviri ne zishanu kufamu sana. Chatakanga achara ambao tichita azukwanisi kupeza adambu zikoredu reti garena romuno munyika.
Epa amuru kuti apana chaitwa apa makambo ye zaere kutimunge mchita urani hurumende yacho.
Takaramba tongo sunda nukunyura matamba nukufona tichiti choda mge msangano. Saka tinoziva kuti vanomirira hurumende muhurukuro vanga vadzokera kubonobvunza vakuru vavo kuti vozvifambisa sei ivo vazotipindura tichange tine musangano wo ipa zuva ramangwana nenguva dzegumi dzemangwanani toona kuti hurumende yawedzeravo here paya patakanga taramba patakanga taizivisa kuti muhoro iyi haitengi uye haikwanisi kupedza matambudziko edu atakasangana nawo maererano neupfumi hwenyika ineyi.
Seva Shandi, mungade mari ya munga funga uti inga kukwanyirei ni mamiru ya kaitazwini.
Nyae moro ya chino daeko zino inenge ya kuda kutoramba ichingo otineta. Nekuti tikatari Seva Shandi wa hurumende, waa kutambira moro ya kasiana, chokuti unotaza kuziwa kuti tiriku shandira mushandi huimungwe chete ere kana kuti kwete. Tiriku tarisa zipi kuti avava wane ya kawandisisa kudareka yevamu. Saka chetana chakangonya ya kunangana nacho. Ndiche kuti muure yedu deya zokera payakanga iri mugore la 2018.
Mai tambira mari apa.
Apo takanga tichowana mazana mashanu ne makumi maviri emari ya kwa Amerika. Iko zvino tikatarisa mari iri kushambirwa nevashandi vehurumende inongoramba ichingotambira pamazana maviri ipapo kureva kuti chidimbu chiri kure kwazvo kuti chisvike pamari yatakanga tichiwana mugore 2018 iyo mari yatakanga tichikwanisa kutenga nayo yatakanga tichikwanisa kuita nayo zvakawanda tisinganyunyuti.
Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions va Gibson Mashangu vachitaura vari parunare muHarare. Amerika inoti zvinazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu sezvo mapazi ehurumende anofanira kunge achichengetedza kodzero dzevanhu ari kugundikana kuita basa iri mamwe acho achionekwa ari pamberi mukutyora kodzero pamwe nekumbunyikidza zvizvarwa zvenyika. Izvi zviri mugwaro yeongororo yakaitwa nebanzi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika iro rinonzi Zimbabwe 2020 Human Rights Report. Gwaro iri rinoti pane nyaya dzakawanda dzakaburitswa dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance kusanganisirawo kuurayiwa kwakanzura webato iri vaLavender Chiwaya nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Gwaro iri rinobatawo zvakaitika pamiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri avo vanoti vakapambwa kubva mumaoko emapurisa. Kunyange hazvo vatatu ava vakamhangara kumapurisa gwaro iri rinoti hapana kuferefetwa kwakaitwa mhosva dzakaparwa uye mapurisa akatosunga vatatu ava. Gwaro iri rinonyunyutawo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumajeri umo muri kutyorwa kodzero dzevanhu vanenge vari muusungwa. Gwaro iri rinoburitsawo matambudziko anosangana nevashandi vehurumende mukuzadziswa kwekodzero dzavo. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi rehurumende pataenda pamhepo. Asi sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vosango vanoti hapana kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nehurumende asi kuti zvose zvakaitwa nehurumende kwaiva kutevera bumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nekusata pati hiri kuhula mzimbabu ino nizano pia. Hala hindi pati yoyo. Sinozi wana isu kupa hivyo ni pangoya shimrenda. Kana hivyo ni kusata Afrika kukapandet. Amerika yaga isika supporti negative people in South Africa. Saka chino zati Amerika doma kalira hayo. Haifari niwa matema. Muruko shona kana hiko kwenye George Floyd here. Chiriku wana isu kuti. Chiripati ya nakuti munu mtema waka urawa. Asiwa rungu. Bale system yukura amba na chitaku mtipai. Ndiyangane problem. Ndiyo shatiru kito osa zampe.
Zvingaitwa nehurumende yeZANU-PF kugadzisa ukama hwayo neAmerica.
ZANU-PF vajuka yagara kubamusoro kutanga haisi yakaenda kuAmerica ikanonekana neAmerica. ZANU-PF haisati yango vakagabva vamugabe nekati vakagabva vamugabe ndivera mugabe pavangari. Hapana chavakaita chakachiri wrong chakaita kuti ukama hwayo neAmerica hunge huri pamaroga heads. Nyaya iripo ndeyekuti America is a superpower. Yakapingira nyaya yekuti isu palandesas house takanzi takataurirana kuti tichazopiwa mari yekukombanzeta zvakaitwa neBritain neEurope kuvakuru vedu nenyika yedu kutsvakira kwavakaita nyika yedu then ukama hwedu ka huchakoni kuramba huchiindira mberi nekuti takagukirana tikanyorerana pasi. America ndobva yatenga nyaya iyi. America yatenga nyaya iyi ndo nyaya yakazoita kuti varungu vabviswe kumafamu vamugabe vakati akana zvakadaro isi akutorachi vhuredu takuka vakarehwira vakuuya kuzotora furavo. Saka naizvozvo tinoona kuti America yagara yanga isina fariri ZANU-PF government ZANU-PF part even before liberation. Saka yakangozowita chisapota kazeni yayo Britain ndokuti isira masanction asingamboone kuti masanction anga ari ei. Tinozati pakamboitawo zvimwe zvakaitika zvishokoro zvakaitika panyaya dzemahuman rights asi iko zvino tiri kuona nacomrade Gidi Mnangagwa president Vesper havana chavati vaita chingaita kuti America irambe yakasunga. Saka tinotenda isizvo kuti America kusasunungura kwayo hakunei neuri kutonga kunei neZANU-PF inenge chiri dasipa.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vusango vari parunare kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rasiya mavanga aro munyika dzemuAfrica, zvikuru maguta akaita seJohannesburg, Lagos neNairobi. Asi vanhu vanosvika zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vemuAfrica vanhu vanogara kumaruwa uko kusina mitemo yakanyanya inobata COVID-19. Mutongi wedare rebvimosva ari kunzwa nyaya iri kupomerwa Derek Chauvin, mupurisa akasiya basa mushure mekufa kwaGeorge Floyd gore rapera, akayambira chimwe chapupu kuti chisazvidze dare zvichitevera mapinduriro achaita gweta riri kumiririra Floyd. Zimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nevashanyi vachada kupinda munyika munguva yezororo reEaster vanonzi vanofanira kuve nemagwaro anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 pachishandiswa mushina wePCR mukati memaawa 40. Kunyange hazvo izvi zvagara zviri zvinotarisirwa kunge zvichiitika nguva dzose panopinda munhu munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimbisa mutemo uyu kuburikidza nemashoko avo avapanhasi. Vanenge vasina magwaro anoratidza kuti havana utachiwana weCOVID-19 vanonzi vanozoiswa kumahotera akatarwa kuchengetera vanhu vakadai kwavanozogara kwemazuva 10 vachibhadhara vega mari dzekugara. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanyeweyenutsa mitemo inorambidza kufamba-famba kwevanhu pamwe nekuungana munguva ino yezororo reEaster. Kunyange hazvo vanhu vari kukurudzirwa kuti vatevere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization muSouth Africa vaAzaria Dube Nduna.
Ndinoona ari mashoko akanaka zvikuru chaizvo. Anochengetedza nyika yedu veutano hwavanhu vezvekuti panopera kana iyo Easter yacho vanhu vasare zvakanaka pane zvakataka paChristmas. Asi ngatitarise kuti nokuda kwomamiro akaita upfumi hwedu hwenyika vanhu vazhinji vari kunze kwenyika ndo vanochengetedza nyika yedu kana paforeign currency kana mhuri dzavo ndomabreadwinner. Vanhu ava kuti vakwanisa kuwana mapepa awo anodiwa ave within 48 hours zvinogona kutinetsei nezvekuti vaive vanopindwa muquarantine for 10 days. Ndizvo Asi ngatirise kuti vana ava vanenge vauya nguva shomanidzwa kwasadzokera kuti kuno kumabasa. Chigwere ichi chiri kutsinga zvacho kuti kumberi. Asi ndinovasi kuti izvo zvakanaka kuti chini vanyatso vagamuchiravo zvakanaka vachiva kuti vangabatsira navo sei kuti vakwanise kuti vasvike pavanoenda vagodzoka kuti vakwanise kushandira chini mhuri dzavo. Uyezve ngatirasire kuti chini pakaiswa mutemo wakadai vanhu vachatanga kufunga nzira dzokuti vopinda semuzimbabwe. Vachatanga kuda kupinda nomumvura kana nomusango zvinova zvinhu zvinodini zvinogona kupedzisira zvaita kuti varasirwe noupenyu zvowanikwa zvavo zvavanga vanazvo kuti vanopedzisira mhuri dzavo dziri kuzimbabwe. Saka pane zvakawanda dzimwe nguru zvinokwanisa kudini kuafekta vanhu kana kutambudza vanhu kuda kweanouncement iyi.
Koimo muSouth Africa tanzwa kuti vaRamaphosa vanyevenutsawo mitemo. Mitemo yacho yakamirawo sei yekufamba famba panguva ino yeEast?
Ndinoti ini vaRamaphosa vagona nekuti chigwere ichi chinogwa neshoko raMwari zvikuru. Vazarira kuti vanhu ngavainde vanoona matamwari avo kwasekatenga nenyika. Chinova chinhu chikuru chatinovavimbidza nacho kuti vagona zvikuru kana kuti devanga vaomesa kuti vandevanga vagara nokuti unoziva zvose ndiMwari. Saka katinge ndakatarisa mashoko avo avo vatendera kuti vanhu ngavakwanise kuti vanovanana nei nemhuri dzavo vachigadza zinya dzavo dzemhuri dzavo vakwanise kuona nyama dzavo dzavakasina kuona nadzo kwenguva yakareba kuti vanhu vanokwanisa kuona nguva shomanene. Nguva yake zhinji munhu anonga ari pabasa achishanda. Saka panoitika maziro ndokuti vanhu vakwanise kuti vasangane vachikwanisa kubetserana zvikuru paupenyu hwavo. Saka ndoti mashoko avaRamaphosa akanaka zvekuti arerusa vanhu kuti vakwanise kufambawo zvakanaka vaendewo kumakereke. Asi ngavachengetedza dzimwe nguri nhamba yavapiwa kuti 250 vari mumachechi vanoitiravo panze kuda mumasango vati 500. Mashoko akanaka zvikuru ndomayemura zvikuru.
Imiwo zvii zvamuri kuita pazoro reirori reEaster?
Isu sesangano reZimbabwe Women Rights Organization tinokurudzira zvikuru kuti vana veZimbabwe vanadzokera kunyika yavo, please sana kuti mufambe nenzira dzakanaka. Tevedzai mutemo, mufambe nepabhodha zvakanaka. Mukapinda nomusango kana mumvura munogona kurasirwa neupenyu hwenyu kana kurasirwa nezvinhu zvamanga makatakura kuti munobetsera mhuri dzenyu. Saka idzai nepamunogona popose kuti mutsvake tsamba idzi dzinodiwa. Umwe noumwe manikidze kuti abate tsamba iyo chai chaiyo kuti asazonetseka mberi nokuti anofanira ande kuzorakwa kuno kubata zvezvikuru.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Human Rights Organization muSouth Africa vaAzaria Dube Nduna vari parunare muSouth Africa makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kutera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimbaradza mitemo yeCovid-19 munguva yezororo reEaster. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reEaster. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo nezvenyaya dzemuhoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokutiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.